Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Patriotism vari kutoona senge chinhu chingatofosekedzwe vanhu, but patriotism iconcept kana kuti zvinofa kungoflowa from kungonzi uri muZimbabwe and unofarira zvekuitawo unofarirawo nyika yako. But kana usingafarirawo zvekuita Zimbabwe kana nyika yako, then haungambofosekedzwi kunzi ufarire hurumende yako.
Makurukota ehurumende anonzi akabvumirana nezviri mubhiri rePatriotic Act uye kuti rive bhiri rive mutemo wemunyika.
KuAmerica kuno ndinotova navana vanobva kuZimbabwe, vamwe vacho pavanonyora unoshayiwa kuti vakapasa here form 4 kana grade 7 zvayo, wovona kuti pamwe kupasa kwacho ndikoko. Saka zvinonyadzisa nokuti zvavanonyora unoku nezvavanoita zvinenge zvichiongororwawo navamwe.
Varume vana nezuro kuChipinge vakatongerwa mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vane mhosva yekutengesa bvunzo dzezimseki kuvana vechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yava Emmerson Mnangagwa inoti inogutsikana nemutemo unoranga vanhu vanonzi havadi nyika yavo, vanonzi vanotaura zvisina kunaka pamusoro peZimbabwe vachikurudzira kuti nyika itemerwe zvirango. Hurumende inoti mutemo uyu wakafanana nemutemo wekuAmerica unonzi Logan Act, uyo unorambidza zvizvarwa zveAmerica kuita hurukuro nehurumende dzedzimwe nyika zvakamirira America. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti Logan Act iri kutaurwa nehurumende yeZimbabwe yakasiyana zvikuru mukuti Logan Act nezviri mubhiri rePatriotic Front zvinorambidza zvizvarwa zveAmerica kutaura nehurumende dzekunze zvakamirira hurumende yeAmerica, vachiti mutemo wePatriotic Front uno wePatriotic Act unotyora kodzero dzevanhu nokuti unorambidza vanhu kutaura zvavanoda kunyange vari kunze kwenyika. VaMasiye vanoti hapana munhu anomanikidzwa kuda nyika yake zvikuru kana hurumende yenyika yake ichimunzvenyerira. Naizvozvo mutemo uyu unongova imwe nzira yehurumende yokudzvanyirira zvizvarwa zveZimbabwe.
Uyu mutemo uyu tagara tichitaura kuti mutemo uyu hausi hauna kubira zvakanaka. Mutemo watinoziva kuti uri kuuya uchida kumbunyikidza kutaura kwenyaya dzekodzero, especially kana uri kunze kwenyika.
Tinoona hurumende inoti zvanzi mutemo uyu wakafananidzwa nemutemo wekuAmerica unonzi Logan Act. Chii chamungatiudza pamusoro pePatriotic Act neLogan Act yekuAmerica?
Logan Act chandingataura ndeche kuti paLogan Act muAmerica munomu hapana munhu achakombitwa nayo payakaiswa. But mutemo unotaura kuti haukwanisi kunegotieta on behalf of America. But it's just a nyaya yePatriotic Act yatitaura, especially makada kutarisisa maMP ezanupf kana kuti maadvocates ayo Patriotic Act vari kuzviona vachiataka vanhu vakaita se vanomirira maopposition political parties vanenge vachienda vachiadvocata for human rights. Semaziviro andinoita, hapana munhu akambonzi aenda achinonegotieta any contract or negotiating any deals on behalf of the Zimbabwe government. But maonero ari kuita vanhu vari kugadzira mutemo uyu maonero akasiyana, pakuti America iri kutaura kuti iwewe haungamboendi uchino representa hurumende kwa unu gori kukuku. But kuzimbabwe manji inya yekuti iwewe haunga mbwende uchino taura pa msoro pe zunu surubitika mzimbabwe kunyanyanya kumbunyi kizwa kwema rights mzimbabwe kana kunyanyanya nyaya zima sanctions.
Tiku wana kuti shokoro kuti patriot ziri kutambiwa na rozukuru mumtemo uyu. Patriotism kana kuti kuda nyika yako kuno manikizwa here pane mutemo unorambidza munhu kuti asava anoda nyika yake.
Zvinhu zvationa zvimeshamisa zvokuti patriotism vari kutoona senge chunhu chingatofosekedzwe vanhu. But patriotism i concept kana kuti zvinofa kungoflowa from kungonzi uri muZimbabwe and unofarira zvipito unofarira nyika yako. But kana usingafarira zvipito Zimbabwe kana nyika yako then haungambofosekedzwi kunzi ufarire hurumende yako iyo ichikumbunyikidza amarai. So nyaya yepatriotism tikuona kuti kumbunyikidzwa zvekare kwatoda kuzama kuitwa nemutemo uyu kuti tifarirei nangwe tisiri kuita zvinhu zviri right of which zvinhu zvisina kunaka.
Mutemo uyu zvawava mumabhuku zvawava kushandiswa munoona sei mberi uko uchakonzera zvinhu zvakadini mberi kwatakatarisa uko?
Ya kumberi kwatakatarisa uko mutemo uyu tinoona senge ucharamba uchipatsanura vanhu muZimbabwe nenyaya yekuti vakarerekera kupi panyaya dzematongero enyika. Kwatada kuenda seZimbabwe kufa ukuri iko kuti vanhu vafa kubatana ungave weZANU-PF ungave CCC but kana pachiitwa nyaya dzinovaka nyika zvinhu zvokuti munhu wese anofanira ari achifara kuva but nemunyaya yemutemo uyu uri kuuya uchiwedzera kupatsanura vanhu yatingati segregation kana kuti polarization yevanhu nenyaya yematongero enyika. Saka hapana zvauri kuumba nekuvapo but ndiona senge uri kutostraina yatingati maissues edemocracy and for what achiumbiridzwa nehurumende kuti vanhu vafare vachinzi isinobva kuZimbabwe kana kuti vanhu vafare vachidemonstrata kana kuexpressa maopinions avo ezvinhu zvaichiitika kunyanyanya nyaya dzekodzero dzevanhu.
Avo vanga vari gweta rinobva kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Gurukota rezvokufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mutemo uyu wakakurukurwa zvakasimba nemakurukota ehurumende akabvumirana nezviri mariri uye kuti rive mutemo. Dare redzimhosva muChipinge nezuro rakatonga kuti varume vana vapike mwedzi misere muJerry mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokutengesa bvunzo dzeZimsec kuvana vechikoro. Izvi zviri kuitika mushure memazuva mashoma umwe mutevedzeri wemukuru wechikoro nemurayiridzi kuCholocho vakatongerwa makore matatu muJerry mushure mekupara mhosva yakadai. Vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyaya yokutengeswa kwebvunzo yave nemakore mazhinji ichiitwa vachiti hurumende yaigona kuva yapedza dambudziko iri kare kare asi iri kutadza kuita izvi pamusoro peuori hwanetsa munyika.
Izvi zvinouraya vana vechikoro vana vadoko vachinotarisira kuti vazo tora nyika vachipfuudzira mberi zvinonyadzisa nyika zvekare yeZimbabwe kwese kunozoenda vana ivavo kunodzidza sekutaura kwandaita kuAmerica kuno ndinotova navana vanobva kuZimbabwe vamwe vacho pavanonyora unoshayiwa kuti vakapasa here form 4 kana grade 7 zvayo wovona kuti pamwe kupasa kwacho ndikoko. Saka zvinonyadzisa nokuti zvavanonyora vunoku nezvavanoita zvinenge zvichiongororwawo navamwe kwete neni chete vobva vashoresa nyika. Saka zvinodhirisa ufumi hwenyika uori huku kunoenda kufundo nokuti fundo ndiwo musimboti wokubudirira kwenyika ipi neipi zvayo.
Tikatarisa nyaya iyi Profesa Masocha yava nemakore ichingoitika chii chinotadzisa kuti hurumende ivhare zvese zviri kuitika izvi zvisaramba zvichiitika. Munoona sekuti vane chido chokuvhara here kana kuti kuda inyaya dzinongova nyaya dzouori? Vanotadza sei kuzvimisa zviri kuitika izvi kwemakore ose awa?
Chinonyanya kutadzisa ndicho uori hwadzikamidzi. Vana vari kuzvarirwa muuori, vana vari kurerwa muuori, vachizokura vachienda kumabasa, saka havamoni chakashata nouori. Ndozvatogara nichitaura kuti nyaya youori ipere yecorruption ngaiiswe masilabhasi kubvira kukreshi, zvichiratidzwa vana pachena kuti uori hauna kwatikwa hunotisvitsa tose. Unenge uchitozviuraya iwe pachako nevana vako nedzidza rako zvese nenyika yako kana ukaita uori. Saka hakuna dzidzo iyoyo, hakuna hwaro huriko mudzidzo hunodzidzisa vana kuti uori hwakaipa. Vanhu vaakuona vanhu vakuru vachiita uori vozoti kuti ndo mararamiro acho. Madhiri, madhiri hapo naapo, madhiri. Saka vana vari kurerwa muuori havasi kuona chakaipa chinenge chiri muuori imomo. Zvinobva zvatotiuraya isu senyika, nokuti vana vachazotora utonge ava vanga vave pati ipi zvayo, vachange vachingozoita izvozvo vanenge vakura vachizviita vachiona bvunzo dzichingoshambadzirwa chero zvikabatwa chero zvikasabatwa. Asi tinozonatso kuzozviona mumaitiro avana vacho kuti chii chavanozoita chinozoitawo kuti nyika ibudirire.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Nguva iyo nyika zhinji pasi rose dzichicherechedza mazuva ekuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai re16 days of activism against gender-based violence achatanga nechishanu, mutungamiri wesangano repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti zvakakosha kuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe pavanenge vachikwira mabhazi nemichovha munyika. Vagoliath vanoti hurumende inofanirwa kudzika mitemo inoranga vanotyora kodzero dzemadzimai avo vavanoti kodzero dzavo dzinombunyikidzwa panguva dzekufamba vachikwira mabhazi nemichovha. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Sanganya uye navagoliath nezvenyaya iyi.
Sukuti mishonga inosangana nevafambi vachimbunyikidzwa kuti vange vachikwira michovha nemabhazi vavasingadi, uye zvakare vachichajiwa mari dzisingaenderana nemari dzinenge dzambotaurwa vachatanga kukwira inopera rini. Vanhu vanopiswa panguva yakaoma apo pavanenge vachida kuita sarudzo yekukwira mabhazi kuti vaende munzvimbo dzakasiyana siyana kazhinji. Vanhukadzi vanobatwa nhengo dzemiri nokudhonzwa dhonzwa. Izvo ndoti hazvina hunhu zvokuramba zvichingoitika. Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe tinokurudzira kuti dai vanoona nezvematare vaisa mutongo wekuti vanhu vanobatwa vachiita izvi vanoenda kunogara mutorongo kwegore kana kuti 6 months kana nekubhanwa zvakare kuti asazowanikwa achishandira panzvimbo iyoyo kwegore kana kuti 6 months zvakare. Isu sevafambi tinoti hatina kusununguka kana tiri muziteshe kana chida kukwira mabhazi da kuita sarudzo yatinoda.
Tinoona kuti muri kutaura imi kuti pane dambudziko zvakare kune dzimwe nzvimbo dzekuwana mabhazi iwaya ekuti vanhu vaende kwavari kuda. Mungatiudza kuti inzvimbo dzipi idzi uyezve zvii zviri kuitika?
Vanhu vekumabvuku Tafara, Gazebo, inzvimbo dzakakomberedza vadanzira ruva vaona moto kuti vange vachipinda muguta reHarare vachienda kumabasa. Apo mabhazi anga asingawaniti nemakombi kuti vange vachienda kumabasa. Vanhu vazokwira mota dzemapuraivheti nedzimwe dzakadaro kuti vange vachienda kumabasa. Izvi zvatiri kuti zvinofanira kugadziriswa kuti mota dzinotakura veruzhinji dziwanike. Takatarisa Nina kuti kichese zveHarare zvifambiso zviri kunetsa zvikuru.
Panga gadziriswe sei?
Dambudziko iri rinotoda kuti paiswe musoro pamwe chete nemastakeholders ese ari mutransport yatinoti panodiwa kuitwa yatinoti transport indaba kuti nyaya idzi nyatsoziwa tizvi zvigadziriswe tise musoro pamwe chete tutsvage zvatingaite kuti mota dziwanike dzinotakura varizhinji tienda kumabasa apa tikutambirawo futi zvichemo patinobva mumadhorobheni ndingati mutaundo muguta mota dziri kukasika kupera dzinotakura varizhinji zvine zvinoita kuti vanhu vakwire mota dzematsoja
zvikuru zvatikunyanyotyira sevafambi ndezvekuti kana tichinge tapedza basa nguva yapera yanoti kumalate hours nyangoti vanhu tirikusangana nemota dzemakororo atisingazive nekuti kunenge kusisina mabhazi nemichovha yatinoti iri maassociation.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti sangano rinonzi Teachers for Economic Development ED riri kunyengetedza varairidzi vasina mabasa kuti vapinde muchikoro chebato reZANU-PF cheHerbert Chitepo School of Ideology kuti vadzidziswe zvinotarisirwa nebato iri kuti vagopiwa mabasa. Bepanao iri rinoti sangano reTeachers for ED riri mubishi rekutsvaka varairidzi mumatunhu ose. MuNewsday makare hurumende inoti vanochengeta nzvimbo dzemabhizinisi akazvimirira kana kuti masecurity guards ose anofanirwa kudzidziswa basa nemapurisa eZimbabwe Republic Police ichiti mbavha dzakapakata zvombo dzanyanya kuwanda. MuChronicle gurukota rezvemari vamutuli nwiwe nhasi vachaparura bhajeti renyika regore ra2023 vari kumuzinda mutsva weparamende kumount Hampden. MuNewZimbabwe.com umwe wevakafanobata chigaro chemutevedzeri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatendai biti vanoti mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika pamusoro pezvamamiriro akaita zvinhu munyika haana maturo vachiti vanhu veZimbabwe havana nyika naizvozvo havanzwisisi kuti vamunangagwa vari kutaurei. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Anatenuka wandina nanjonga panimiri aiwa tinofara nebasa ramunoita takungofarira zvedu 2023 yadai kusvika pandosi tinoona kuti ndianani tinonogadza yedu mukomana pastatehous vagaro varipo nenyoka yavo muhurwa.
Studio 7, Studio 7 apo, aiwa ndokutendai, ndokutendai ve Studio 7. Ndokutendai ve Studio 7, ndokutendai 7. Ndi fena angu ndokutendai Studio 7, kubva apa kura chaichaiwo Studio 7 yakatirera. Handitomborari kana ndisina kumbonorwa Studio 7. Studio 7 inotivhura pfungwa, isu vechidiki. Munhu wechidiki wese akapfungwa neStudio 7. So ndokutenda veStudio 7 murambe makadaro nemwoyo wenyu wakanaka munotoida kuti tirare chete tanzwa nhau dzenyu. Aiwa ndinotenda, ndotenda chanjaro Mwari akuitire zvakanaka.
Aini ndoda kutsigira baba vataura vachiti muri bias makanyanya kurerekera kubato ririkutonga muZimbabwe. Aiyo ichokwadi hozi tikada kutarisa chaizvo chaizvo pana grini panyaye kuti vanhu vezanupf vari kutaura aiwa nguva munonyatsa wafa munhu anogoenda 5 minutes 6 minutes kana 10 minutes achingotaura rega kuchito tapinda kusisiwo aiwa 5 seconds adzipana anenge abvisiwa munhu yeye ameno kuti pamunotaura muchiti hatina kwatakarerekera munenge muchirevese because ameno pamwe vanhu vesisi havana chavanoita chine musoro kana kuti zvavanoswerawo vachiita bcause kana ivo vatatu venyu venhavo vacho vamune mutaro kuti vari kutora nhavo vachizokupai imimi hapana patinonzwa vachitombotaura nyaya dzesisi nyaya dzesisi dzinei dziriko dzekuti ava vari kuprizon ava vazoitwa sei nyaya ikangodaro chete zvaperera ipapo tichida kuti tichiuyo kune zvaitwa napurezidendi chamisa hapana chinotaurwa kana zvavaitawo hapana chinotaurwa ameno kutipawo mune muchipaona usei patibatsireiwo tikwanisewo kunzwa masaidhi ese ekusisi bcause zanupf everyday iri kunyaya
ya masikati masikati mukoma hwande ndiri mulimpopo pajimfezi apa ndine nyaya yandiri kuda kutaurawo inobata vazhinji vabereki vane mwoyo wokubereka ndivo vandakamira navo mukutaura kwandiri kuita kudai panyaya yechild abuse yevanasikana vari kubatwa mabatirwo asina kumira zvakanaka ndo pandiri kuda kunyanya kutaura pamusoro papo nyaya iyi yanga ichida kuti chirongwa ichi matanho matare ane chirongwa chokuti vana vasikana vabatwe zvakanaka mukugara muupenyu hwedu ndanga nichitinini vaifanirwa kunge vemutemo ngavabudise mafone numbers avo pese pese pavanotaura nezvechild abuse ngavabve vataura nezvemafone numbers avo abude pachena kuitira kuti ani nani akwanise kuita sei akwanise kutora mafone numbers iwayo then kana paitika chiitikwa chinenge chaitika munhu akwanise kufona direct kudepartment irero
kutaura tirei pano pastudio seven ningi government yedu inoti toda kuomesera vanhu vabereki vachabata kana kuti vanhu vakuru vachabata vana chibharo raiti zvakanaka izvizvo ndo mashoko egovernment iwo akanaka zvisina kuzivi nokuti vanhu vari kushungurudza dambudziko rinozovapo nderekuti regai tichikuudzai mugovernment yacho mune zvikungu mugovernment yezimbabwe dambudziko rinozovapo nderekuti munozoshandisa politics pabasa zvokuti kana munhu wamunoziva kuti uyu unoshandira zanupiefu zvakanyanyisa nyeyochi rakabata munhu chibharo zvinototibatsirwa but imuri kukurudzira kuti unofanira kuomeserwa saka vamunoda kuzoomesera ndivanani nokuti mazuva anawa vanhu vazhinji vari kuita mhosva vanhu vazhinji vari kunyanyisa mhosva muzimbabwe vanhu vezanupiefu nokuti ndio havasingati havana chino chavanotya bcause ezilonga chingova nekadhi plasachizikanwa tinomhaya nemusangano ndiye weita zvisina nebasa ndo utavango chiva chana chaachiva ochitora nyika yedu haina kwainini ndavabereki gavhenmendi ingangogumira kutaura seizvizvi nokuti zvinhu zvinoitika munyika asi muchaona kuti zvinoitwa kuvanhu vaviri kana vatatu vamunoziva vezanupiefu batai mumawe mashoko angu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
yasvika nguva yanga yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuqatar aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai nevoice of america mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muafrica aya tichange tichikupai zvizere chinenge chichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Tava kuchienda kumitambo yeFIFA World Cup au yazve murume anofarira zvenhabvu. Amsekiwa, takawana mitambo mina nezuro, chii chaka kubata yapa?
Mitambo mina ya nezuro, aina kubuda the way ya nandaka nizifunga kutichabuda. Pa game re Germany ne Japan. Takapa kuti Germany change charava Japan, but mnokwaziya bora mutambo. Japan yazokunda Germany 2-1 and Germany yanga iri favored to win, but mnokwaziya bora mutambo and they have monumental task against other teams mugrupu mavo. Then kwaita Morocco ne Croatia zvakapera zviri manganje. Then Belgium and Canada is expected that she and fungira kuti Belgium ichakunda Canada. Yeah, put 1-0. Then Spain, number fungira kuti mazvobozva zvinga wande kudaro. Even yeah, we don't get basketball. But since now Spain actually it looks like it's a strong team. Sasha Zungona kana the round of 16, but 7-0, hey, azvodi kudaro pa World Cup.
Chii chiri kuitika kumatimu maondaya, Germany chirohwa neJapan, tikaona zveArgentina chirohwa neSaudi Arabia. Chii chiri kuitika pavamusekiwa?
I think chiri kuitika ndechekuti makochi ematimu maondoro, maplayers pachezvavo, vari kuunderestimate what other small teams can do. That's number one. Chimwe chandiri kufungira chiri kuitika ndechekuti bora, as long as a ball can go to the other end of the half, that ball can still get into the net.
Nasi muso China tine mitambo mina mumagrupu akasiyana siyana. Kune Switzerland ne Cameroon, munopaona sei apa?
Apa pari kunetsa kuti zvichapera sei, because Cameroon is a very strong team ku Africa, but mukaona the way my teams in Europe, the way they play soccer, they tend to play soccer a positional soccer. Saka ndinoona kuti Cameroon win up, but ipapa ndisazoziva i 50-50. And according to it can go either way, but I think a draw would be a fair result.
Munomwe zvemutambo mugroup G imomo, Brazil iri kusangana neSerbia, munozviona sei?
Aiwa, Serbia I think itimwe inokwanisa kuroreka, ndikuona Brazil ichiwina.
Mugroup H, Uruguay iri kusangana neSouth Korea nhasi, munomuona sei mutambo uyu?
Uyuve ndikuona iri favored to win, but South Korea it's also a strong team, vanhu vari very fast, and mnokwaziva ukaapply speed mumutambo webhora speed can make a difference, but Uruguay ine more experience, ndikuona ichikwanisa kuwina.
Mugroup H, mutambo wekupedzisira wanhasi, Portugal iri kusangana neGhana.
Yeah, ndikuona Portugal ichiwina, because Ghana ndo ine the youngest team mutournament. It's the youngest in the sense yekuti maplayers achirivane experience, and kuPortugal ndo kunotambira anonzi Ronaldo nyanzvi yebhora, saka ndikuona ichikwanisa kukundawo Ghana by a small margin.
Kana makatarisa mitambo yataona kusvika pari zvino, munofungei nemafambiro ari kuita FIFA World Cup 2022?
So far so good in terms of the quality of players. Achikutarisira kuti vange vachikwanisa kutipa isu vaoni, and zvakarongeka, zvinhu zvacho ilusa zvakarongeka, and zvinhu zviri kutinakidza isu vaoni pakuti ndo patinokwanisa kuonawo bhora racho at the highest level.
Vamusekiwa, tinotenda zvikuru namashoko amatibatsira nawo. Ndichadzoka zvikare nhasi mugotitaurira zvamunenge maona. Ndinotenda chaizvo.
Thank you, mukoma wande.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Makurukota ehurumende anonzi akabvumirana nezviri mubhiri repatriotic acts kuti uve mutemo wenyika. varume vana nezuro kuchipinge vakatongerwa mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekutengesa bvunzo dzezimsek kuvana vechikoro. Nhasi mitambo yenhabvu dzefifa World Cup 2022 Qatar ichatamba neSwitzerland kuQatar, Switzerland ichatamba neCameroon, Uruguay ichatamba neSouth Korea, Portugal ichatamba neGhana, ukuwo Brazil ichatamba neSerbia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.